Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kurume 1 2025. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuwa nesu mchirongwa chenu cha nasi. Ini ndini Evans Zininga, ndire mu Washington DC ndichiti. Yezu noi zviri mchirongwa chenu cha nasi. Nasi ya kudani anonzwa muguta reHarare kumabiko ekupemberera mibairo mikuru inocherechedza mabasa ezvemitambo munyika, National Arts Merit Awards kana kuti NAMA. Vamwe vanongorora nyaya dzezveupfumi vanoti Zimbabwe inogona kuwana pundutso pakuumbwa kwesangano revashandi vakasiya basa reRetired Professionals Association. Vamwe vagari vekumagunje mudunhu remashonaland west vari kufara kuti dare repamusoro remuchinoi rakambomisa imwe kambani yezvizvarwa zvekuchina kuita basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi yakudanwi anonzwa muguta reHarare kumabiko ekupemberera mibairo mikuru inocherechedza mabasa ezvemitambo munyika, National Arts Merit Awards kana kuti NAMA, iyo iri kuitwa manherano kuHarare Hippodrome. Sangano reNational Arts Council of Zimbabwe NACZ iro rinova murongi wemabiko aya pasi pedingindira rekuti Afrofuturism rinoti vamwe vakadomwa kukwikwidza nhasi vanosanganisira Freeman HKD, Enzo Aishal, Janet Manyowa uye Wingi D. Ko iyo mibairo iyi inombokosha zvakadii muindastiri yezvemitambo nekufadza vanhu? Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mumwe anoita zvemafirimu ari mukuru wekambani yeMirajo Productions, vaNick Zemura, kuti tinzwewo mafungiro avo.
Manama, tingati kupa ruremekedzo kune vanhu vanoita zveart muZimbabwe. Anotarisira maart categories, I think 13. Kubvira kune vanoveza matombo, vanonyora mabhuku, vanonyora mitambo, vanotamba mitambo yacho, vanoridza magitare, vanoimba, zvinhu zvese zvinonzi zvinoitwa zveart zvichibatanidzwa neNational Arts Council zvinotariswa zvoongororwa kuti gore iroro ndavanani vakagona kuita zvinhu zvinoenderana netsika nemagariro evanhu vemuZimbabwe. Vanobva chero kubva kuchiredzi kunobata kuchirundu, kubva kwanyamapanda kunobata kuVictoria Falls. Ivo ndovanofanga kutumira basa rako. Votumira, vosarudza kuti kana zviri zvivezwa pavanhu vese vakaveza matombo, akavezwa matatu anorakidza kuti akagonekwa, kana kuti nziyo nhatu dzinorakidza kuti dzakagonekwa, kana kuti mabhuku matatu akarakidza kuti akanyorwa, zviri maringe netsika nemagariro evanhu vemuZimbabwe, vanopiwa mubayiro. Nhasi musi weSaturday kuchazosarudzwa mumwe chete pakati pevatatu ivavo anenge ariye anohwina gore iroro.
Mabata nyaya yandinoda kuti ndidzokere kwairi. Tonzwa vamwe vachizoti hazviitwi zviri fair, vamwe hatimbosviki ikoko, vanenge vaendesa were mabasa avo iwaya muri kutaura.
Rega ndikutaurire mukoma Ivan. Inini handishandire NAMA, handishandire National Arts Council, asi ndinovamiririra paya kudai. Ende ndinovamiririra ndiri paningati ndinofunga ndinokodzera kutaura nezvemanama nekuti ndakamba hwina. Asi ndakaruza kakawanda. Saka rega ndikuudze chinhu 1. Munhu wese wauchanzwa achitaura zvakaipa nemarongerwe enama kana majadzirwe emanama. Chekutanga ndechekuti iye anogona vasingazive kuti zvinofamba sei kana kuti munhu asatambwa ahwina.
Kuvanozoshoropodza ava zvirongwa izvi vanozvitora kupi?
Vazhinji vaunoona vachishoropodza vanhu vasingagone kudyiwa pamakwikwi. Tinovaziva kuti kana kubhora variko vanoti vakadyiwa vanoita zvowezvowo. Hazvina kuti havana kudyiwa, vadyiwa but havangogone kuzvitambira. Ende tinobva munyika ine vanhu vasina trust mune zvinhu zvinoitwa pakujajwa, zvinoitwa zvekusarudzwa, zvinoitwa zvekunzi tiite macompetition. Ikaucha yatatove nayo yatichatoishandawo makore akatoti kuti kutiipedza.
Avo vanga vari mukuru wekambani yemirazvo productions vanick Zemura vachitaura vari parunare vari muno muWashington. Zimbabwe inogona kuwana pundutso kubva mukuumbwa kwesangano revashandi vakasiya basa reRetired Professionals Association. Vanoti zvakaitika kumakambani akaita seOK Zimbabwe zvinoratidza kuti pane zvakawanda zvingadzidzwe kubva kuvashandi vanenge vasiya basa. OK Zimbabwe yakatora humwe upfumi hwayo muchirongwa chekutsigira vakasiya mabasa vane unyanzvi hungavabatsira kuvandudza bhizimisi ravo. Tabata mumwe wevakatanga sangano reRetired Professionals Association vari mukuru wesangano reCoalition for Markets for Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya kuti tinzwe zvizhinji.
Patinenge tichipinda-pinda kuda kumaconference kuda kunhamo kumariro tiri mundege tiri kuairport unonyatsonzwa kuti vanhu ava vakaregera mabasa avo nechekare vane ruzivo rusiko ipo zvino. Vanhu vaya vanoti nyange vachipa pfungwa dzavo ruzivo rwacho harutsvage mari, havasi vane vanhu vane zvinhu zvavo vane dzimba dzavo vane mari dzavo asi vadi vanhu vane chidi. Unotoona kuti ava vanhu avo pfungwa dzavo ukanyatsogara pasi navo zvizhinji zvavanotaura zvingagadziridza upfumi hwedu. Saka takatoona kuti aiwa kazviri nani kuda tikagadziridza boka racho roriri tingawana mukana kuti tigare pasi tichisheya maideas kuti nyika yedu ibudirire tichishandisa experience nebackgroundi yavanenge vawana kumabasa avo kwavanga vari vasati vazorora.
Asi chazoita kuti nyika isvike payasvika apa chii?
Ukaona maindastri akawanda havha kwenye kuti vari kushaya zvishandisiro anovhagwa nekuti kuri kushaya njere vechidiki vachibira munyika. Saka ava vakuru ava vakagarawo mudzimba dzavo vakazorora. Vanhu vanogona kukishandisa nekuti mazuva ano munyina kune inonzi online business hazvitsvage kuti munhu agare muoffice. Saka pfungwa dzinenge dzichitaurwa mabhodhroom emakambani ari kunetseka aya itsvinga dzingatonyatsotaurwa nekuti kuzati pane masupermarkets atawanzwa kuti dzakavharwa mwedzi wakapera. Vakutodaidza vaitongoshanda nechekare madhariki achana nechikare kuti tipe pfungwa dzenyu.
Ivo vane ruzivo vari mumakambani experience iyai havasi kusiya vadzidzisawo here vari kupinda vatsva ava ruzivo rwemabasa avari kushanda?
Uyo mubvunzo wakanaka nekuti kazhinji kazhinji munina ukatarisa vana vechidiki vemazuvano vanobuda kumayunivhesiti vanenge vachizoona sevane dzidzo yakati kurei vakati iri pamusoro nekuti nzira dzavanoshandisirwa vanotanzi vana AI masoftware vanenge vachiti inini vechekare manga ndingashandisi nzira dzacho. Asi sokuona kwangu experience kuziva basa nekugara pabasa kwenguva yakareba yakatokosha. Saka ava vari kubva kumabasa atingati maundergraduate vangatowana mukana wekugara pasi nevanhu vanoziva vanoshandisa ruzivo nokuti zvava zvakanaka kuma1990 zvava zvakanaka nechii vachipiwawo ruzivo yatinoti yamata kuti mentorship chinhu chagara chichishandiswa kunyika dzakawanda kuti ruzivo rwera vakashanda nechekare rusarasika.
Mumwe wevakatanga sangano reRetired Professionals Association vari mukuru wesangano reCoalition for Markets for Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunare kuRua. Vamwe vagari vekumagunje mudunhu remashonaland west vari kufara kuti dare repamusoro remuchinoi rakambomisa kambani yezvizvarwa zvekuchina yelabemon investments iyo iri kushanda pamwe chete nekambani yekuchina yewest international holdings kuenderera mberi nebasa rayo mudunhu iri asi vamwe vagari vanoti vave kushushikana nekuti labemon investments haisi kutevedzera zvakataurwa nedare nguva pfupi yapfuura nunurai jena anoti panyaya inotevera
mumwe mugari wekumagunje vapanganai chakanyuka vanoti vari kushushikana nekusatevedzera mutemo kuri kuitwa nekambani yezvizvarwa zvekuchina iyi sezvo iri kuramba ichishanda zvisiri pamutemo zvichiteera mutongo wedare
kana vakapirwa jajimendi yekuti vagomira maoperations zvoreva kuti maoperations anofanira kumira bhozi muzimbabwe zvakare tine mutemo kuti hakuna ari pamusoro pemutemo
vachakanyuka vanoti sevanhu vanotevedzera mitemo yemunyika vanovimba kuti mutongo wakapiwa nedare uchashandiswa kukambani iyi
mazimbabweni vanotevedzera mutemo havasi violent so tinongoti hurumende nemutemo ndaishandise machannels akanaka yekuti machina vamire zvavari kuita
mumwe sabhuku akakwidza nyaya iyi kumatare vagodfrey chasara vanoti vachapira nyaya yekusatevedzerwa kwemutemo nekambani iyi kugweta ravo rezimbabwe human rights lawyers vatinashe tinopfukutwa mutauri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vanoti vachatora matanho avachataudzwa nevagari
magweta ezimbabwe lawyers for human rights achaongorora saka magweta edu ezimbabwe lawyers for human rights achaigarira pasi na mukoma tinashe chinopfukutwa na mukoma kevin kabaya vachagarira nyaya iyi pasi woongorora kuti wobatsira vagari wekumagunje seiko
mumiriri wekambani yelabemon investment paprojekti yesimendi kumagunje vari nhengo yebato rezanupf yakakundwa musarudzo dzeparamende muchinhoi vathomas chidzomba vanoti hapana chavangataure sezvo nyaya iyi iri kumatare uko inofanirwa kuperera mutauri weema mudunhu remashonaland west vamunyaradzi nhariswa vanoti vachatanga vaziya zvakabuda kumatare vozotaura mukuru wecenter for natural resources governance vafarai maguhu vanoti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana zvemapurojekti anoitwa nezvizvarwa zvekuchina zvakaitwa pasina kutevedzera mitemo zvakakwana
tikada kutarisa all maprojects emachina neeveni vemuno zvizvarwa zvemuno muzimbabwe zvemining zvakatangwa in the last 6 or 7 years ndingati 95% yemaprojects iwawo mutemo hauna kutevedzerwa
vagari vanomwe kusanganisira masabhuku maviri vakamirira misha inosvika zana negumi nemitatu kubva mumabhuku maviri anoti kapere nechasara vakaendesa kambani yelabenon investments iyo iri kushanda pamwe chete nekambani yewest international holdings kumatare vachiti ngaimire kushanda panzvimbo yayakapuhwa nekanzuro yehurungwe kudzamara yabhadhara vanhu zvinovagutsa uye vari kuvhiringwa pavagere vatange vawanirwa pamwe pekugara vagari ava vanotiwo bazi rinoona nezvenharaunda reenvironmental management agents kana kuti ema rinofanirwa kubuda pachena zvizere kuti nharaunda ichakanganiswa zvakadii nekuvakwa kwenzvimbo yekugadzira simende pedyo nedhamu remvura rekamureza mutongi wedare repamusoro muchinhoi akanzwa nyaya iyi justice fielder muzofa vakatambira chichemo chevagari masvondo maviri apfuura vakati kambani yelabenon investments imbomira kushanda izvo zvakafadza vagari vakawanda kudzamara inyaya iyi yapera kambani iyi yakarambidzwawo gore rapera nedare kwamutoko kuti ishande munzvimbo muchure mekunge zvaonekwa kuti haisi kutevedzera mitemo asi vagari vekumashonaland west vanoti chave kuvashungurudza zvakare ndechekuti kambani iyi iri kuramba ichishanda zvinopesana nemutongo wedare kambani yelabenon investments inoti iri kutarisira kudyara mari inosvika bhiriyoni imwe chete remadhora ekuamerica kuitira kuti ikwanise kugadzira matani mamiriyoni maviri nezuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million tons pagore pamwe nekuwanisa vanhu zviuru zvishanu mabasa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namufundisi Fortunate Hove Cooper vesangano reConcerned Families. Vanoshanda ivo vari ku Riverside muCalifornia. Tiri kusangana navo panguva iyo mwedzi uchangobva kupera wakukadzi wanga uri mwedzi wokurangarira mabasa anobatwa nevechitema vemuAmerica. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Nguva yekurangarira vatema iyi, iwo mwedzi wakukadzi, yakakosha sei kuvatema vemuAmerica?
Black History Month inobatsira vatema kuti nguva yose yavakaenda muutapwa panga pasinawo chinovaratidza kuti vanhuwo vane tsika dzinogona kuti vagare vachirangarira rwendo rwavakafamba, kutambudzika kwavo nokurwisa kwavakaita kusvikawo vazoonekwa kuti vanhu, kwete kuti 3/5. Saka mwedzi uyu unovabatsira kuti vazive kuti vanhu vakabva kuAfrica uye vanhu vanotovaonetsika vanobata kuedza kunobata tsika dzekuAfrica vachiedza kuti vapemberere nokurangarira, uchiona kuti vanofara kuzva kuti hongu mumwedzi uno takazivikanwa nenyika yeAmerica kuti tiri vanhuwo.
Zvii zvinowanikwa zvichiitwa panguva iyi yekurangarira vatema?
Zvavanoita ndezvekuti vanobva varangarira mabasa ezvakaitwa munguva yose iyi. Vamwe kunyange vanga vari vatapwa waiona kuti vanhu vaiva nenjere, sevaya vekuuya nenzira yekuti dovi rinogadzirwa sei. Madzimai aisimuka achitaura kuti vanhu vanofanirwa kusunungurwa kana Sojourner Truth ivanopembera mabasa akaitwa sana Harriet Tubman. Tozonoonawo kuna Natas Kigi kwanga kune varume vana Booker T. Washington vakaita zvikoro vakabatsira vamwe kuti vasimuke. Saka vanorangarira nokuti hakuna anga achinyanya kuzvipa kukosha mwedzi uyu, ndiwo zvinenge zvichitaura. Kwozoti vanenge vachitaura futi nyaya iko zvino, nyaya kurumbira yavari kuidza kuti vabatane zvakare neAfrica. Vane shungu panyaya yeAfrica nokuti vazhinji vacho uchitaura navo vanenge vachikudza kuti pane avo vanenge vakamboenda kuAfrica, hanzi tinonzwa mukati medu kuti mune mwena urimo usina kuzadziswa wokuti bandinonotsika vhure Afrika ndinonzwa kuti ndaita zvakanaka kugadzikana kuti nhasi buriri yanga riri mandiri ravharwa. Saka pane shungu dzavainadzo dzokuti vanzwe nezveAfrica, vanoda zvokuti kuti dai zvaigona vawanane vawadzane nevanhu vokuAfrica. Usaka tinofara tinoona kuti izvozvo zvakuitika iko zvino.
Imi sangano renyu rinonzi chii uyezve munoshanda sei nevo vechitema vemuno panguva iyi?
Isu sangano redu rinonzi Concerned Family. Zvatinoita ndezvekuti tinobva tatanga kubika zvekudya seni tinobva kuAfrica. Zvinobva zvaita nyore kuti kubika. Tine zvokudya zvakawanda zvatinodya zvakafanana, kuita sendumba, nyemba, muriwo wenachomoria nekovho. Kudya kwakafanana, tinongobika zvedu mabikiro akasiyana. Kozoti izvo zvana beansi nezvimwe, unoona kuti mabikiro edu echitema haana kunyanya kusiyana. Saka kana tichidawo kupembera tinobva tabika nenzira iyo yavanobika nayo, ivo vobva vafara nokuti vanenge vachiziva kuti ichi chikafu chedu, kana chabikwa zvakadai chinoreva nezvedu. Saka isu savanhu vanobatsira kupa zvokudya kuvanhu vanogara mastriti, tine tichitsvaga kuti naivo kunyange vari mastriti, kunyange vasingakwanisi kuzvibikira, pavanouya
vazive kuti uyu mwedzi wavo vari kurangarira.
Vanenge vachida kushanda nemi kana kuona mabasa amuri kuita vanokuwana ipa namba dzipi kana kuti papage ripi?
Tinowanikwa paFacebook inonzi The Concerned Family Ministry. Munotiwana ipapo, ndopatine tichisa zvokudya zvatine tichibika uye nezvinenge zvichiitikawo musangano, pamwe tichikurudzira vanhu vakasiyana siyana. Tisusu zvedu tinozongoshanda nevese, kuti malatino tukozoti ivo vatema vedu nevarungu, nokuti kana makatarisa sesuve kunana Zimbabwe tine ukama zvakanyanya nyanya nevanhu vechiputukezi, nokuti vamwe vedu madzitateguru akabva ikoko kumaputukezi. Saka zvokudya zvacho zvinenge zvoda kutofanana zvinenge zvinana madhumbe nechichi zvakadaro.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochikupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuita hurukuro navaashangwenya vemuwadhi 32 kusengwa Mine kukabuyuni Gokwe North, pamusoro pematambudziko ari kutarisana nenharaunda yavo ari kukonzerwa nekunaya kuri kuita mvura. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi mukoma Jonga Kandemiri, kuno kumvura iri kunaya chaizvo. Izvo zvange zvisina kutarisirwa nevanhu kuti gore rino zvichange zviriko. Mvura iri kunaya, vana vari kutadza kuenda kuzvikoro. Muno muwadhi 32, especially kuarea kwandigere, tine vana vanoenda kuzvikoro zvinoti Shomba Primary and Secondary, Magee neSimchembo 2 Primary and Secondary. Vana vave nevhiki vachikundikana kuenda kuchikoro nemhaka yenzizi dziri kuzara. Saka ndiro dambudziko rinovarira tiri kusangana naro kuno kuarea wadhi 32. Mvura iri kunaya chaizvo.
Hapana matanho anogona kutorwa here kubatsira vana kuti vange vachikwanisa kuenda kuchikoro?
Pari zvino hapana matanho angati atorwa nekanzuru yedu yekuedza kugadziridza kuti vana vakwanise kuyambuka kuenda kuchikoro. Sezvo muchinyatsokuzivawo mukoma Jonga kumaruva zvakuri, mukatarisa kune gumira main roads dzakaita seitara nemagravels, kozoitawo kumwe kwatingati kuma remote areas kwekuti kunenge kuchingovawo nemisha and then one nzizi kusingakwanisiki kuisikawo mabridges nezvimwe. Saka maareas akaita seiwawo ndo kunova kwatiri kusangana nemachallenges akadaro, asi kanzuro tange tiri kukwanisa kubatana nayo kuti tiizivisewo kuti ndiwo machallenges atiri kusangana nawo. Asi pari zvino hapana matanho anga atorwa, uyezve sekutaura kwandaita kuti kugere vana ava handioni kungava nedanho ringatorwa.
Saka pangaitwa sei kuti vana vasaramba vachirasikirwa nedzidzo?
Ndingangokurudzirawo kuti otherwise kuzvikoro izvi kukangovakwawo macottages kana kuti madomitories anogara vana vechikoro vadzidzi, kuitira kuti kana mvura ichinge uya naya kune vanoyambukawo nzizi vawanikewo pavanobatsirika.
Kunze kwekutadzisa vana vechikoro kuenda kuzvikoro, ndezvipi zvimwe zvamungati zvakanganiswawo nemvura iri kunaya?
So far chinhu chikuru chandingaona chiri kukanganiswa kana kuti chakanganiswa nemvura kunaya kwayaita gore rino, kuri kukanganisa kufamba kwedzimotokari dzinotakura zvinhu zvakasiyana siyana zvichiunza mungava muwadhi, muconstituency kana mudistrict, like matrucks eWorld Food Program anenge achifambisa chikafu kuendesa kudistrict, zvinova zviri kudhileya kuti chikafu change chakamirirwa nevanhu chisasvika nenguva yakatarisirwa kuvagari. Izvo zviri kukonzera kuti nzara iwedzere kana kuti iwande kuvagari, nekuti chikafu change chakatarisirwa kusvika kuvagari mwedzi wapfuura uyo, chinogona kusvika mumwedzi unotevera kana kuti pamwedzi miviri inotevera, zvichienderana nekuzara kuri kuita nzizi. Izvo zviri kukonzera kuti mota dzisakwanisa kuyambuka kuenda kune rimwe rutivi, kunyangewo zvekare nekufambiswa kwemishonga ichienda muzvipatara nezvinhu zvakasiyana siyana zvichienda munzvimbo dzazvinodiwa. Izvo zviri kukonzerwa nekuzara kwerwizi kuti zvisasvika munzvimbo nenguva mazvinofanira kunge zvichienda.
Veruzhinji vari kuwanawo here dzidziso pamusoro pekuipa kwekuyambuka nzizi kana dzichinge dzakazara?
ichokwadi maridzo iyi yekusafamba-famba yekuseya mukanzizi kana kuchinaya iri kuparidzwa ende inogara yakaparidzwa. Asiwo dziripo nhunzva tunzva dzinozoda kuyambuka nzizi kunyange yakazara sei, ichizokupawo marizenzi ekuti ane kwaari kuenda zveemergency. Asiwo unonyatsoona kuti munhu anenge achitoriska neupenyu. Vazhinji havo vari kuteerera tichionawo nekusayambuka kana kusayambutswa kuri kuitwa vana vechikoro avo vanozozvipira kugara kwesvondo vasiri kuenda kuchikoro vachimirirawo nzizi kuti dziserere then vozoenda kuchikoro. Saka tinoti vanhu vari kukwanisa chaizvo kuteerera mashoko anotaurwa ekusayambuka nzizi.
Manga makateerera kuna vaashangwenya vemuwadhi 32 kusengwa maini Kabuyuni kugokwe North muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Nyanzvi muchikamu chezvemitambo, tsika nemagariro dziri kukurudzira kushandiswa kwemitauro yemunyika mumitambo pamwe nekudzidziswa muzvikoro senzira yekusimudzira tsika nemagariro evanhu. Ukuwo hurumende inoti icharamba ichiona kuti mitauro yemunyika icharamba ichishandiswa muzvikoro. Mutori wedu wenhau Pasmon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano reChildren's Arts Organization Amai Chipo Basopo vanoti sangano ravo rinocherechedza kukosha kwakaita mitauro yemuno, nekudaro vanobika mitambo yetheatre vachishandisa mitauro yemunyika.
Tichigadzira mitambo yakasiyana-siyana chiita neshona tinotizo kufambira apa tinokwanisa kuitawo nemumwe marudzi zvekare devele chewa dau zvese izvozvo kuita kuti vana vange vachiziva vachiziva mitauro yedu yatinayo muno muzimbabwe.
Vanobika mitambo vachishanda nesangano reSugar Diaries uye vachitaurawo mutauro wechindau kuchipinge vaPrince Tole vanoti vana ngavadzidziswe tsika dzavo kuburikidza nemutauro.
Zvakangofanane wedu mutauro wechindau vana vanouziva kana vakadzidziswa munharaunda kana mumba, netsika nemagariro dzedu vanodziziva kana dzikaramba achidzidziswa kumba.
Asi vanongora nezvemitambo vakazvimirira vachidzidzisawo zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti chirungu chiri kuita kuti vana vakawanda vatadze kunzwisisa mitauro yechivanhu zviri kuita kuti vasanzwisise tsika dzavo.
Kushandiswa kwemitauro yedu yechivanhu yatinoti indigenous languages kunobatsira zvikuru pakuchengetedzwa kwetsika dzedu nemagariro. Saka munotoona kuti chirungu chauya zvakaipa nokuti chiri kurerutsa zvinhu zvaiera muchivanhu chedu.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti bazi ravo rinokurudzira kushandiswa kwemitauro waamai kutanga padanho repasi pasi redzidzo kuitira kuti vana vakure vachiziva tsika dzavo.
Bazi reprimary nesecondary education rinokurudzira zvikuru kushandisa mutauro wedu wechivanhu, mutauro wedu waamai kunyanya-nyanya kana pakutodzidzisa vana kunyanya kubva paECDA kusvika pagrade 2.
Vandoro vanotiwo zvidzidzo zvose muzvikoro zvepasi zvinofanirwa kuitwa pachishandiswa rurimi rwaamai kuitira kuti vana vasarasike pakunzwisisa zvidzidzo zvavo.
Ndoo mitauro yatiri kukurudzira kuti mwana kana achitanga kudzidziswa ngaadzidziswe nechirudzi chaamai vake. Izvi zvinomubatsira kuti anyatsosimbisa nekubata yatinoti heritage based curriculum iyo yakanangana nekuti tidzoke kuchivanhu chedu tichikurudzira unhu neunhu kuvana vedu kuti ramangwana reZimbabwe ringe rakanaka.
Svondo rino Zim Papers yakakokera chirongwa cheLanguage Expo icho chakanangana nekusimudzira kushandiswa kwemitauro yemunzvimbo dzakasiyana-siyana mukusimudzira tsika dzemunzvimbo idzodzo. Mitambo yakawanda munyika iri kugadzirwa pachishandiswa mitauro yemuno, kunyange hazvo vakawanda vachiri kutevera mitambo yekunze iyo inoitwa nemutauro wechirungu. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmon Dlovu.
Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda votarisira zviri kubuda kumakwikwi eNational Arts Merit Awards kana kuti NAMA. Vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti Zimbabwe inogona kuwana pundutso kubva mukuumbwa kwesangano revashandi vakasiya basa, Retired Professionals Association. Tabatasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Kuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 Mbimbitho 2025 ngodaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, abatsha abangamakhulu amabili baphatheke emkhosini weAfrica US Exchange Alumni Summit. Asebathatha umhlala phansi bathi umnotho weZimbabwe ulakho ukuthuthukiswa kungabunjwa inhlanganiso yengcwethi ezasebenza kudala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abacha abadabuka emazweni asemhlubulweni wezansi yezwekazi leAfrica abaphatheka kunhlelo zokufundisa abatsha amakhono achiyeneyo eziqhutshwa ngeleMelika bathi inhlelo lezi zaguqula impilo zabo. Lokhu kuphuma emhlanganeni wabatsha abedlula amakhulu amabili ababuthanele umkhosi weSADC United States Exchange Alumni Summit. Emkhosini lo osungule ngolesithathu wagqitshwa izolo, abatsha baxoxe ngobukhokheli, ukuthuthukisa kwamabhizimusi, ukusebenzela ndawonye phakathi kokunye. Umeli weleMelika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont osungule lomhlangano okhuthaza abangene lomhlangano ukuthi basebenzele ndawonye esithi lizwe lakhe liyajabula ukuthi selenelise ukuphathisa abatsha abaningi kakhulu. Ukuze sizwe kunenye ngalolu daba sixoxa lonkosazana Chiedza Mlingwa, omunye wabatsha abangene olomhlangano njalo owaphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship eMelika nyakenye.
Ihlanganisa abantu asebeke bahamba kuma US funded exchange programs abasebenza ama programs laba aqeda, and it's not just one program, ama programs ahlukene. Kulabanye abavela kube Fulbright Foreign Students Program, kulabanye abavela kuze Hubert Humphrey Fellowship, kulabanye abavela kuMandela Washington Fellowship, lamanye nje amaningi ahlanganisele ama regional chapters awe Young African Leaders Initiative. Kulama countries ayi 10 represented avela from the Southern African region, ahlanganisela iMozambique, iAngola, iMalawi, South Africa, eSwatini, Zambia, Botswana, kuhlanganisela lathi thina iWest Country iZimbabwe.
Injongo yalomhlangano ibingeyani?
Injongo yomhlangano lowo ngeyokuhlanganisa abantu abahlukeneyo abayenza ngezinto ezihlukeneyo, abanye bakubhizinisi, abanye bakuSTEM, abanye baku-the civic space, abanye in the private sector, abanye labo ngama-entrepreneurs, ama-innovators. You know, kuhlangene nje abantu besenzela ukuthi sibonisane nje ngama-global challenges and being able to come up with local solutions to these issues. Ngoba nxa sikhangele itini yalonyara, itini yakhona ithi advancing innovative solutions to global challenges. So thinking globally kodwa ke acting locally at the same time.
Abanye abatsha bafisa ukuphatheka kulezi nhlelo, ungathini kibo?
Ake ngokuqala nxa ulapha eZimbabwe ngalikhuthaza kakhulu ukuthi lihambe ku-Facebook, lifollowe i-page ye-US Embassy Zimbabwe. Ngizabona baphosta kakhulu, bahlezi bephosta mangabe ama-applications evulekile for ama-programs lawa. Bayakutshela ukuthi okay, ama-applications evuliwe, into ongahamba kiyo ukuthi apply leyo, hambe ekhangela mangabe ulayo i-criteria eyenzayo ukuthi ukhone uku-apply. And okunye futhi ukukhuthaza abantu ukuthi bengalahli ithemba. Omunye umuntu usengacabanga ukuthi mhlawumbe yena ngakafiki at a point empilweni yabo engayenza ukuthi ebe recognized by ama programs ayenza abantu ukuthi mthambi baphumele siya kwele America o kumbe besiya sada kumbe besiya fundiswa ngokwe leadership kwamanye amazwe, ungalahli ithemba lapho okhona wena nxa ule personal leadership journey yakho, kumbe nxa ungumuntu nje ole passion for change, for community development, ungumuntu banothandayo ukwenza izinto ezithuthukisayo umphakathi, ezongezizazi ukuthi ulakho wena enhliziyweni yakho, that's all okufunakalayo nje.
Unkosazana Chiedza Mlingwa ngomunye wabatsha abangenela umhlangano we-SADC United States Exchange Alumni Summit. Njalo waphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship ubesecingweni leStudio 7 eseVictoria Falls. Ezinye ingcwethi esezathatha umhlala phansi zithi eleZimbabwe lilakho ukuphathiswa yikubunjwa kwenhlanganiso yengcwethi esezathatha umhlala phansi. Zithi okwenzakale kunkampani ye-OK Stores kuveza ukuba kunenge okulakho kufundwa kwabasebenza kudala. I-OK Stores yaphendukisa ezinye iziphathamandla ezayo ukuba ziphathise ngalesi sikhathi ikhangelane le ndubo ezigoqela ukuncipha kwenzuzo kanye lokuvalwa kwezinye izitolo zayo. Ukuhlaza lolu daba sixoxa lomunye wabakhuthaza ukubunjwa kwalenhlanganiso njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, Komaliso, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Uyazi ukuthi singaze sikhangele isithe ilizwe leZimbabwe laphela lingathi liyaphumelela khona late 1980 from mid-80s kuze siya o-1990 abantu bakhona ababesemsebenzini, babe abaningi bakhona ababesekhaya bengakayi emajeni, okwakhathesi sebephumule sebeku-retirement. Yikho nxa ngikhuluma labo kukaneginenginxathi kuhlangana esililweni kumbe lapho kuleyo emishado eyenza ukuthi inkulumo zabo ezokwakha ilizwe yezezingeni eliphezulu, laba bangabantu abanezimali zabo, abanemizi yabo, abanothando lelizwe labo. Yikho ngacona ukuthi kungaba yinto enhle ukuthi siqalise le i-association kumbe iqembu elabantu laba abaphuma abasekuphumuleni abaku-retirement, sidinge imbono yabo ukuze silungithise ilizwe lethu, kungela esingathi nje kuthiwa i-pressure eyembadalo.
Ilizwe lithwele nzima ikakhulu kwezenotho, libona sengathi lokhu kungaletha inguquko engakanani kusimo selizwe?
Ya, into yakhona uyenza ukuthi ma abantu bekhuluma baye bechasa ukuthi iZimbabwe njengelizwe ayisoo akulavuyanga elizweni lethu, uyanga kuthi engqondweni zethu, imithetho yethu, amapholisi yethu. Kutho ukuthi nxa kuhlala abantu phansi, abantu abalothando lesifiso sokuthi ilizwe lihluphali phakame, bazacubungula bakhangelisise esingathi khona ngamakhiwa amapholisi le mithetho eyenza, ngoba ukuze iZimbabwe iphumelele sifane siqale lapha esaphelela khona.
Abaningi nje abasemisebenzini la kwamabhizimusi bakhala kakhulu ngokuthi kungani kulesi ikhenxa esikhona nxa kukhangelwa udaba oluthwa ngesiNgisi yi-mentorship. Lokhu libona sengathi ungavala nalesi sikhenxa.
Iqinisi into enhle kakhulu ugqume ukuthi i-mentorship, ngoba kuyazi ukuthi umuntu owesebenza emsebenzini engcwethithi ku-engineering okweminyaka engama-20 amane 40 years, ungaze kube loku ijaha nje ulaye osanda kufuna e-university, uzadinga indlela zokuthi anamathelele ukuthi umuntu lo ole-experience. Kodwa nje siyazi ukuthi akaneginingi mfowethu ukuthi abesintwana laba ontanga laba abavela kuma-university babona ngathi wona imfundo yabo ingathi iphezulu kwedlale abantu abasebenza kudala. Kodwa i-mentorship into eqakathekileyo, ama-principles, ama-practices ayanikezwa, aya-impactwa kwi-generation.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ukhokela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, Komaliso, ubesecingweni le Studio 7 SARR.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampa wafuwe mbula, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampa wafuwe mbula.
Abahlali bewange bathi ukungani kuhle kwezulu ukuhlasela kwezilimo emihogoyi loku obhuquza kwendlovu emasimini sokusenza besabele ukuba bazabhekane leyinye njalo indlala lonyaka kulandela isomiso esikhulu nyakenye esadala isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Kubika uNokuthaba Dlamini esewange.
Amasimu amaningi kawalinywanga lonyaka esigabeni esiningi semhlubulweni weWange eduzane ledolobho leVictoria Falls ngesizathu sokuba izulu laqala ukuna ngenyanga kaZibandlela, kodwa lakho ukunakwalo kwachiya abalimi abaningi bengalimanga lutho. Okhubazekileyo umnumzana Prince Dube uthi lonyaka besabela eyinye njalo indlala.
Izilimo salimi ekuqaleni lapha zabe ziphuma kahle kahle, kodwa zagcina sezisitsha, sezitshiswa lilanga. Kwazobuya kwesibili izulu lana kahle salima, lezi zesibili zaphuma kuhle kuhle, but kathe sezihlaselwe izibungu vele azisayenzi kuhle. Sokubonisa ukuthi sokule ndlala enkulu vele lapho. Kusiba le ndlala njalo sikhangelele ukuthi uma kungaba le nhlelo nje singabuya zikwazi ukuthi zincedise abantu, ikakhulu thina esigogekileyo.
Unkosikazi Bongani Mlotshwa usobhuku we-BH29 uthi kuvele nje kakucaci okwenzakala emasimini abo.
Indlala vele besithwele nzima unyaka lo ophelileyo. Khathesi konaloku ngazathi ndizwe njengoba lisina ngathi kungcono. Singazi kusihambe kuzakhula mbele izazithiya emoyeni, izulu langkhona asazi njengoba kukakhahleli.
Uthi olunye uhlupho selukhona ngolwesibungu esiphehlayo esibizwa ngokuthi i-fall armyworm kanye lokusilela kwemithi yokusibulala.
Le mithi basinike ehlontayo, so kumele uthenge uze ukwanise ukuthi uspraye ukwane ingadi yonke ngezini. Siyathenga ngoba imithi abasinkayo nayikwane yabe lihleke kwimbodlela ongaka ngelingu-3-4.
Umnumzana Given Moyo ukhansela wekatshetshethe eWange uthi lonyaka abantu abaningi abalimanga kangako emasimini ngesizathu sokudlelwa izilimo zenyamazana zendle, ubudli kanye nje lokuswela inhlanyelo.
Bunje esingaziyo ukuthi ekubuyeni kwazo izibungu ezivelela ngaphi. So ngokunjalo sikhangelela ukuthi inhlelo zikahulumende engabe ziyabuya zisiza abantu asebengahlaselwa yindlala kungekudala. Kukanti esikhathini esiningi abantu kade kukhangela ukuthi abantu bangazilimela bazidlele okwemasimini abo.
Umnumzana Morris Spanda uyagcizelela.
Izilwane ziyabuya zingene ngapha, le ndlovu lazo seziphila khona la. So kuleyo ndaba leyo kavele indaba esithwalise nzima kakhulu. Asisela hlobo, kasisela busika, konke sokufanana. Okuthi vele kusho ukuthi kuhlala kwethu kule ndawo vele sokubuhlungu kakhulu.
Ohola isabelo semathebheleleni North umnumzana Richard Moyo uthi uhulumende uyazazi inhlupho ezethulwa izakhamizi njalo uphezu kwazo.
Uhulumende is working flat out ukuthi bencekeshe ukuthi ukudla kuyahamba ebantwini.
Kulabanye njalo abalimi eKhezi, eGwanda, eMaswingo, Lupane lezinye izigaba abakhala ngemhogo ile efollow armyworm edla izilimo. EleZimbabwe beliphakathi kwesomiso esikhulu esidale ukuba kube labantu abedlula izigidi eziyisikhombisa, 7.7 million abalambayo. Kukhangelelwe ukuba kuza kuba lezinye izigaba lonyaka ezizaholiswa ukudla ngenxa yokuswelakala kwezulu kumbe ukuna kwezulu eliningi kakhulu, ukuswela okokulimisa njalo lokusilela kwemvundiso yefertilizer eyokukhulisa izilimo. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Inyanga kaNhlolanja inanzwa ngabaningi eMelika njengenyanga yabansundu eBlack History Month. Ukuze sizwe okuningi ngembali yalolu suku sixoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Inyanga ibinyanga sibili eqakathekileyo, iyinyanga eqakathekileyo iminyaka yonke ngoba kukhunjulwa abansundu. Abansundu babe banjwe izibhalo lapha, basetshenziswa, benziwa konke lokhu kwaze kwafika isikhathi lapho abakhululeka khona, sekuthiwa hhayi labo sebengabantu njengabantu. Inyanga ngokwayo iqakathekile.
Abangabe bengazwisisi imbali yayo lingasichazela ukuthi imbali yenyanga le iminjani.
Khonapho nje kuba ngisithi ukuthi kuthathela khona ngalo ukuba izibhalo bese kuchapha kusiza ngapha sekukhululeko lokho okuthiwa khona ukukhululwa kwama-slaves. Akuzange kube lula kwaqwaqwazwana kwalwiwa ukuze bakhululeke khona laphayana. Sebekhululekile kulaba abangazwisisiyo. Kwakulabona abadala bakhona bayibo abaguguzela ke lindaba ukwenzela ukuthi abantu babo bangaze bakhohlwa, kungaze bakhohlwa ukuthi bavelela ngaphi, kwahamba njani, bezama ukuthi beme belokhe bephethe isiko labo lesintu njalo lokuhlupheka kwabo abakuhluphekwayo.
Abaningi nxa benanza inyanga leyi kuyini ababe bekwenza okuthiyene la kwesinye isikhathi?
Abantwana benze lokho okuthiwa ngama-matches, balalele izindaba kulaba abadala, kube le mihlangano ngezindawo ngoba abantu laba bakhona ezindaweni ezithile. Asithi thina khona lapha eTexas batholakala eDallas, batholakale eHouston, bayenza ke imicimbi yabo khona ngale, bezama ukuthi batshengise njengakhona lokho.
Umnumzana Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika, ubesecingweni leStudio 7 eseDallas khonapha eMelika. Okwakhathesi siye kusithandekile mhlanga esipha uhlelo lwabomama.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Ntombi Zodwa Khumalo ka ward 23 eNkulumane, sihlaziya okwenzakala ku ward yakhe kulandela izulu eliningi ebelisina kunsukwana ezedluleyo.
Ngikhangele kakhulu ku ward 23 lapha engikhona. Sibe lalizulu elikhulu ebelisiba lomoya lomdumo. Sobe singakazi sibe lazo ke izingozi ngokugcwala kwezifula lezifudlana lemigelo. Sinanzelela ukubana endaweni eziyimisenya asilazo izindlu ezifakiweyo, njengokuba umunicipala evele indlela thize wazinanzelela lezi zindawo. Kunjalo ke umunicipala uyancedisa ukubana abone ukubana kuvuliwe kuzindawo lezi ezihambisa amanzi, city drainage system. Akukho kuvimbeleyo, bakhona abasebenzayo bezivula lezi zindawo amaqembu athile phakathi komphakathi. Ziningi izindlela ezisetshenzisiweyo eziletha izixayiso emphakathini, zisiza zivela kwinhlanganiso zokukhulumisana esilazo ma departments ethu njengobulawayo, ezivelela ku meteorological department, ezivelela ku civil protection department. Njengama councillors bese sizedlulisa sizehlusela kuwo wonke amawadi emphakathini. Ngaleso sizathu singathi sivikelekile ngoba silokhu siqhubeka sisebenzisa izindlela lezinhlelo ezenziweyo ngobulawayo umunicipala ukubana sivikeleke ezingozini ezamanzi.
Sikhuluma nje kuyini okwenzakala kathesi?
Okwalamalanga lingathi limile izulu kuna, kodwa umkhathi bomuhle nje ulokhu sagubuzele kusiba lemfefezo emncinyane. Ubuhle sibubonileyo kakhulu ikukhula kuhle kwezilimo lalezi ebezingathi sezidana, njalo kwezinye izindawo lapha bevele umombo sokhulile khona usufuna izulu elithile nje kwesikhathi esincane ukuthi uvuthe. Kukhanya sekuvuthiwe ukuthi abanye sebesidla umombo emasimini olinyiwe lonyaka. Kuluncedo olukhulu kakhulu nxa sikhangele ezomnotho, njalo sikhangele ezempilakahle ukuthi abantu sebethola ukudla okwemvelo okuluncedo kakhulu emzimbeni. Bayakha imbhida yendumba, bayakha idelele, bayakha ulude, konke lokhu kuyibuhle sibuphathelwe lizulu kube kanti ke emanzini kuncedisile kakhulu ukuthi izakhamizi bezikhongozele amanzi ziwalondoloza ngendlela ephakemeyo kakhulu njengoba sivele silohlupho lwamanzi kuze kufike lesi sikhathi lanxa lingani izulu limile kwalamalanga kodwa abantu lokho besasebenzisa amanzi njalo lokho esesemaningi amanzi abawagcinileyo abantu asiza kakhulu ekuwatsheni asiza kakhulu lakulaba abalimile izivande zempida bayathelela kube kanti-ke njengoba line kakhulu lisina ngamandla kwezinye izindawo kube lokungena kwamanzi ezindlini okuphose kwaba yingozi empahleni lokhu sinanzelela ukuthi kubangelwe kakhulu izibi lezi ezisikwa zilahlwe bese zivala i-drainage system yethu eyiyo yenzela ukuthi amanzi ahambe kuhle angaze ama ezindaweni lapho angafanelanga ame khona njalo okunye kwabangelwa yilabo abangazange babhoboze imiduli yabo ukuthi amanzi adlule kuhle yilo nje uhlupho esilunanzeleleyo amanzi engena ezindlini lakwezinye izindawo esegeleza ngamandla ngenxa yokubana engasadluli agcine uthole ukuthi imigelo isigcwele amanzi ukuthi kwezinye indawo sokuchaphe kanzima kakhulu ikakhulu ebantwaneni abancane kungakho-ke lokhu kukhuthazwa lokhu esikhuthaza izakhamizi ukubana kazibhoboze imiduli zilandele imithetho esiyiphiwa ngumansipala wakoBulawayo ziyilandele njalo lokuthini kungabi lezibi eziphonga ulahlwa mahlayana nje ezivala imigelo ngoba imigelelo ivulele ukubana ivele yenzelwe ukubana ibe lusizo kithi kwenzela ukuthi amanzi ahambe ngendlela efaneleyo
leyo bekuyingxoxo lokhansila Ntombi Zodwa Khumalo kaward 23 enkulumane woBulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyabonga Sithandekile okakhathe siku ntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Langalaphuma le ndaba. Langalaphuma le ndaba. Lashona le ndaba. Langalaphuma le ndaba. Langalaphuma le ndaba. Lashona le ndaba.
Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguntungameli Nkomo lamhlanje sixoxa ngodaba lomgcini sihlalo wabatsha kubandla lemthwakazi Republic Party umkhululi jele yena ophakathi kokuthonisiswa enkantolo yePlumtree ngecala lokuphazamisa ukuthula ngemva kokungenela kudaba lwabantwana besikolo sePhakamani High abaphikisa inkulumo kambalisi wabo wezifundo zeHeritage eyokuthi ulimi lwesiShona yilo oluhamba phambili elizweni. Inkantolo ikhangelelwe ukwethula isinqumo sayo ngomvulo phezu kwesicelo segqwetha likajele esokuthi akhululwe ngoba ebotshelwe ize. Sixoxa lomkhokheli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo.
Umfowethu uJele uqhubeka evalelwe ePlumtree Prison ngecala angalenzanga ngemva kokuthi sinanzelele ukuthi abantwana bePhakamani High School mhla ka-29 January 2025 bafundiswa i-subject ye-Heritage Studies ngumisi wabo uJoanna Lunga ebatshela ukuthi Shona is the superior language in Zimbabwe. Abantwana laba bayala. Ngemva kwalokho kwabangela ukuthi yena uJoanna Lunga afonele umkhululi jele ukuthi aze esikolo ngoba ehlala lomunye walaba abantwana bakhulumisana ngekakuhle kungelangxabano. Kutheke ngemva kwalokho ezwakala umkhululi jele esengodingwa ngamapholisa phansi phezulu abaze bayamthola endlini yakhe sebemzingela ngezinja sokungani ngumuntu obuleleyo kumbe otshontshe izinkomo. Siyakunanzelela ke ukuthi khona njengoba kusenzakala lokhu ujele ufela ukuthi abantwana laba njengoba baphakamisa into leyo kwi-Heritage Studies okuyi-subject ebolileyo kakhulu efundisa ngembali yesiShona ukuthi ngapha kwelikamthwakazi abantwana bakithi bafundiswe isiShona kanti kuyinto eku-1979 Shona Grand Plan le-14 page review document. Kungakho-ke sisithi hhayi usejele okajele kodwa kuliqiniso ukuthi akala cala.
Kuyini elikusolayo kahle kahle moyo ngezifundo ze heritage?
Njengoba njili ukuthi ugwalo lolu luyanyanyisa lungamanyala luhambisana lento ka-Emerson Mnangagwa okuthiwa yi-Vision 2030 imathebelele ndile more than 13 tribes. Akula nto ngisho leyodwa kwi-heritage studies egoqela lezindimi. Njalo sichallenja lama-authors ayo ukuthi kwaba ngabantu besishoneni abacubungula ibhuku leli, i-proof reading kwaba ngabantu besishoneni, izinduna ezasetshenziswayo kulolu gwalo, more than 10 of them they are from Mashonaland, lezi ntathu ezavuya emhlubulweni webhingalwana obanje lesene lemashonaland bese zibuza ukuthi emathebelele nje lezi nduna ezingafika i8 ezimele izindawo ngezindawo lezi ezinyinduna zemathebelele nje ezinga involvewanga zona lazo silabantu abazimele ababameleyo njalo kulamasiko azo kodwa kube sokuthiwa ibhule likalifunde ibizwe lonke bakwenza besebenzisa criteria bani ama stakeholders wonke sicabangela ukuthi ngabe they were involved yekubhaleni kwalolu bhuku they were not involved kungakho ke si challenge ukuthi hayi kulambali yesizwe samaNdebele engabhalwa thina abanikazi bayo bengekho abantu basazokubona phambili siqhubeka sichallenge lolu gwalo ukuthi kanti vele kuyini esikuyalayo ngoba ngamanyala kodwa abhalwe laphana kuphakamiswa abantu besishoneni kucikelwa phansi abantu besiNdebeleni.
Ubona inkantolo imkhulula yini uJele ngomvulo?
Ine fair court uzaphuma ngoba vele kawonanga luthokala cala. UJele ubotshelwe ukuba liNdebele, uJele ubotshelwe ukuba yilida yemthwakazi Republic Party.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo moyo. Siyabonga.
Ngiyabonga babu Ntungamile Nkomo, labalaleli lami ngibongile isikhathi esihle elinginike sona.
Umnumzana Mqondisi Moyo, ngumholi webandla lemthwakazi Republic Party, ube kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma le ndaba lichone le ndaba. Kuhlelo abaculi bethu livikisi lomculi werumba odabuka ebhinga uMartin ehamba leqembu lakhe lemaguswini Super Sounds bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi ibelele ndlela.
Salubonani balandeli bami, hayi mina ngiziphilele lokhu uma uMartin Sibanda from Binga esiyadindi kutho ukuthi igama lomsebenzi Martin and Maguswini Super Sounds. Kulezi nsuku sebembiza umfana wempabana nidabuka eBinga esiyadindi. Ngithi linjani kodwa kizo zonke indawo ngiyalibingelela njengomusa langothando.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Kuthi ngiyatholakala kunamba ezithi +263
0778 43 611 30. Ngiyatholakala lapho, zikhona la ku WhatsApp futhi ku social media. Ngiyatholakala ku YouTube Martin and Makusene Super Sounds.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli amazwi engabatshiyela wona nje ukuthi hayi bayibambe kanjalo, bayibambe kanjalo impela, bengixhasa laphana laphana. Ngaphandle kwabalandeli akukho into engayenza, kodwa abalandeli ma bethenga umculo wami lami kuyangikhomba ukuthi hayi kutsho ukuthi into engiyenzayo ibalulekile kibo. Ngiyalibonga kakhulu, ningaphela uthando.
Lo ube ngumculi werumba osacathulayo uMartin exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.